manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji varikurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCOVID-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiera wekuWarren Park ati asvika na5 dzemangwanani akawana nhamba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumakirinika ekanzura ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda, vanhu vakawanda nokutoti papapa. Havarimukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombondichimbomira ivashota makadzi vamboona kuti vanosvika pati. Hakuna, hakuna. Takatobvunza, tikatombomirira, tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai, amai Angela Matanda, vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumakirinika ose ari munyika.
Siningariuye rakawanda iso makirinics ese. Then vanhu toenda tonobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane sezvo hapana kana social distance tete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tototora covid yacho pano nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chicha tirungobatana ipapa na munhu like iye acha isikufamba like iye yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda tadispesa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vange vatenderera makirinika akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti paparirenyatwa nekusalimu gabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makirinika akati wandei kozi makirinika mazhinji esakuna kana mushonga tungonzenda yekugomo kana ku parirenyatwa.
Mutauriri weparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana evanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zvirinani kuti tiite kasystem kekuti manaja vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccinations, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vachona vauya 500 totovabhuka fomangwana. Tichimboenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vaziva kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa. Vari kuramba vachingoedza mazuva akawanda, saka tiri kuona sistimu iyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati Chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu. Asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji zhinji kacho tinowana vanhu vanosvika kana kuti thousands vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza 8 mangwanani achivharwa na 3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotcrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanira kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nokuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tirikungokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Fire Street Market uyo angozvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoomesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega. vega.
Isusu paidwa matsamba zvinhu zvekuti taingoitawo zvokungorongo tsanziridza saona vanhu vachida kurara manditi. Asi zvide zvakatotutumi kutozama toita sei zvide zvakutotremera zvakanyasa nekuti kuna munhu anotovanga akangozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agamba ndotsvagawo chikafu kutaun zvino kana paunzi paudiwa tsamba iye haasi kushanda kuhurumende kana kuita sei isusu wacho kana tichidzamo tizame upenyu hwedu tigone kurarama tota kutoshanyangwa notitengera hatiwani kanya munhu mumwe chete zvizvanhu zvatova very very tricky kwatiri
zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mubulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu
vaccine it's your right kuti unonga ariga ndite zvakati zvakati zvando zvine chizvete tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzonzi unofanira kutaura zvinhu zvakati utokwanisa kushanda hai pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti tisina imwe option yekuti kwasi ngechirarama
asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangwe zvidoma nezita rekuti amai farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19
da kubayiwa laini yacho yakakura senzira chimbotivo tikambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana navanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi laini yacho akakura dava tombo yangu pamaketi panobva kambotibaya
kanzuro yeguta revulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 10 nezvishanu mukati memazuva 10 kutanga nezuro vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira pasiti hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kurenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira. Mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare. Vanotsanangura zvakaitika.
Musi wa 1 February makuseni na it was around past 9. Taigadzira maplastic yaya black sheeting. Saka ndakahukwa nebepa. Mabva ndarohwa zviruoko rwangu ndomaronda yandaka kuratidza yaya nemushini wachoni. Saka musi wachoni wandakuvara. Takaenda kusuburban hospital. Tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvachoni zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi. Murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvi nyandikwanisa kuti ndizviite izvozvo saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50 $50 iyoyo zvikasinzi chindai unorapwa inokwana surgical yose kuti uve unorapiwa ndomari chete yandakapiwa iyoyo nobva tazoenda kuparire nyatwa mangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 zvinoenda takashandisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nekunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo tabva ipapo unobva tadzoka kumba saka ndaidhiresswa every day ndichibhadhara $5 havana kumbenge wanipa mari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhiresswa every day pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gate
asi mukuru wekambani iyi vazhieng ha vaudza Studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi vatumira Studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika $400,000 kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa14 kubvumbi asi vaguvi vanoti hapana mari ine musoro yavakawana
saka ndakazoenda kuunion ndaenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa ndopavazotiuti chimupai yavanoti gratuity yaya nobva vakakuleta mari yachoni yese yese yaifanira kuita $1,176 asi zvavakataura nevanhu veunion handizivi vakabva vaita vangobudisa vanobva vati kwaita vabudisa $400 asi pa $400 ipapo ndakawana $166. Iyo vekuunioni vatondinyepera vachitikwabuda $300. Ubva ndazovabvunza ndichiti ko imimi sei muchiti kwabuda mari yakaita sei saiyoyo. Vakatizoni anoda kutonga usina kuregister kuunioni ndosaka tazokubatira mari yakawanda saizvozvo.
Tabatawo munyori wesangano reZFTU vaKenya Shamuyarira kuti tinzwe divi ravo panyaya yekunetsana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuru vemakambani ane varidzi vanobva kuChina.
Mangwana tiri kuenda kuNorton kune kambani inonzi Yifing inogadzira matiles nemakapu edaka neplastic. Uko vashandi vari kuoneswa chisakamboonekwa pasi rino. Chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta but uchingori muriwo chete nemvura. Tiri kuenda kune nemutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirira ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS. Tiri kunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco. Tichange tiine zvekare nhengo dzeparamende.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda.
Tine mareports akati wandei atinowana anobva kumakampani zakasiyana siyana muno muZimbabwe. Asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumakampanies vaya vanova kana kuti maemployers erudzi rekuAsia.
Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira. Svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zveChina zvine makambani muZimbabwe. Asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chezvipangamazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemuSyria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isisaziviswe veruzhinji nemasangano enhau. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni nevanhu vemuSyria hakusati kwapera. Chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika muSyria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaude Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa nezuro manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise. VaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru report au prince. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri. Vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato reLabour Party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru, zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo. Vanoti vanotenda zvikuru Musiki pamwe nevana veZimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri. Vachikoto vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East vave nemakore anodarika 20 vari muBritain. Vanokurudzirawo vose vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichi ndichekutanga tinoda kutenda ndichitenda zvakare muri yeZimbabwe. Takandomwa kuti ndive mutevedzeri wameya weCobe Town Town Council. Zvavanoita kana mapedza sarudzo dzemakansela vanozoita panosangana makansela naleader welocal party nadeputy wake. Saka pane vakamiswawo mumazita avo kunzi tinoda kuti vamirire deputy mayor ndakawanikwa zita rangu riripo. Tinozoenda kune anoti blind vote after my nomination, ndo pandakabva ndazokundawo ipapo.
Makatambira sei kukunda iko kuti tiona kuti mhaa muchangobva kusarudzwa kwekanzura?
Zvikuru sawakatondera kwatinobva kuti uri munyika isiri yako, uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakanganwi kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo. Kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya, asi zvadaro wakunda kudaro unopembera, nekuti zvino ikurudziro kunyanyanyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vachovati pane munhu watinoziva vachicherechedza paakabva. Chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira mukusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikuru savanobva mubackground yakaita seyangu, ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu, asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro, kuti chero munhu ave kwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa irovo basa rekuve mutevedzeri wameya, iyi basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvechokwandi chaizvo ndezviri kuti iyi sarudzo ndangobva kuikunda, ndangobva kuipinda. Saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivewo kuti ndinotarisirwa kuita sei. Asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council, maofficial function, vanotarisirawo kuona kuti meya aripo, vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo. Takamiririra tauni yose, saka tinoofficiata pamaevents ose, zvingave kuti tikutambira mubiende anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angave ari maofficial. Tinotarisirwawo kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa ramunenge kuchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here, kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino, muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti adeputy mayor?
Deputy mayor post haisi full time, kunyange hazvo paine maengagements akati one day. I think tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge aripo. Asi ndichipindura mubvunzo wenyu, irinokutendetera kuti urambe uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoitawo basa iroro. Inini chinonyanyo ndibatsira ndiri muubati wemabhizimusi muno munyika yandigere, saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira. Saka ndine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi, ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana veZimbabwe kwese kwatiri kumachimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare, tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weCobe kuBritain, vatafadzwa chikoto vachitaura vari kuCobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa hwenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya wechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Shemswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika, vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamhembe kuAfrica nhasi rinoratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakapfurwa vakafa nemauto enyika iyi, uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kwaafrica rahuman rights watch vadhevha mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kueswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa sadic musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu, kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanira kuda chigaro chaPrime Minister weMuSwaziland vaThemba Masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
Vamavhinga vati SADC inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzirwa zvinhu, uyezve nevemapata anopikisa vemasangano akazvimiririra, vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies Machawas Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana, izvo zvoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzukuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndodzi dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semaziro atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzazuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna chairperson, current chairperson weSADC vanyusi. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka panonetsa.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini svondo rakapera vanoti SADC inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
SADC ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwerunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu, uye zvizvarwa zvemuSADC zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachigaro webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vamukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi, vamasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvekunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheParirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose, zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngithi ukubane national hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abepolitiburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathi but hayi uNtulikazi yena ngokwakhe ku national hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eyezukho ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi onakazukho bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi mbe lokhu kusemthethweni kumba abantu bazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi uAbraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshekele obhanqa 0-0 leleMozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamashumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubika abogatsha lwezempilakahle. Ukunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmos Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhobhane lolo. Umnumzana Sifanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kuba khona abanye umthola vele sihambela ngela mask. Ngenze siba la inale challenge nje khona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask wabona ukuthi yo aseyi danger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athula seqhokile simnyama singcolile konkhana nje kufala lomuntu njengaqhoka ngemask nathi futhi it's a danger on itself kodwa kulethwa ibunzima esiphakathi kwabo the economic situations the different times ukuthi umuntu akwansi kube ethola a ginger that mask kuyabe kuhlupha
admo udaba lokuminyana kwabantu ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane abantu bayahlonipha lomthetho na.
Ya kwezinye isikhathi but we have seen ama-church thola begcwele ama-church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zalandelwa then abantu bagcwele kuma-open space babuthene benza abakwenzayo
Ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapholisi bazabe bebhodabhode endaweni ezijeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Thabo umthetho esikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumbe kuma-outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababezenzela into zabo but bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama-lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then sile lama cases amabhasi e-transport, uzubukho uzubukhwena ngokwakhe. Ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. Izubo because it carries around 70 people nxa leli bhasi leliyana. Kuthiwa sekungumbuthano omkhulu odlula even ama-restrictions afakiwe nalawo awe-COVID. Then sile ndaba lezi zokugeza izandla, lama-sanitizers. Yes, kuma-big shops, ama-big shops o-OK, o-TM, siyabona hayi kuyalandiswa. But kulonye ama-small shop. Okunye okuyimishini lokho akusasebenzi, kwesinye isikhathi even ama-sanitizer akusahambi kakuhle. Ngezinye izinto la sesitholakala ukuthi kuma-lockdown laws sigcina singalandelelwa.
Mhm. Hayi Atmo isikhathi sesidliwe ngumangoyi Ciba Lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi ukusebenza kwethu ukungabi lokhana okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuhodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then sihlangana lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamuzi seKwekwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namhla ngoba iningi belilokhe ligijimela ukuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma le nkampani yezubukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ubuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazubukho isiqansile. Abantu abaningi kwele mzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abatholi imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhayo ngathi iyachaka kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi, amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo-ke lezi sebenzi lazo imali eziyi-$12,000 eziqhatshiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi nayi-PDL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezi ama-private, abantu bathi ngumshikashika abanye nxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 bond. Kodwa-ke asiyonto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ukugada lezo mota la abantu labangenxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene siwile behlezi kanzima kuleyo mota bemayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe nxa siphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lo mkhuhlane uqhubeka kumemetheka. So akusiyo into enhle
ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende nxa enguhulumende wabantu, abantu sebekhulumile khona kwani ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabantu. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo ezimbabwe kade esinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-half six kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-six ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu enanzela lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi thi labantu abagadileyo namhlanje abathe begada amabhasi ona kazupho bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi la abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bayazenzela kodwa-ke kumbe kusemthethweni kumbe kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi labo abakhampani yezupho nxa sokusenziwa njalo babona ukuthi hhayi uma uhambi ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa okuqakathe kule singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumela kaningi sihloko usiphinto efana nawo ukuthi ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni kuye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ugada imota leya kumbe angifuni ugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bungabagada uzubuye okukhoza lolu hlupho kube le competition ukwenzele kuphetheni kwezinto zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela muntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelaye ekobulawayo. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe umoyi umnumzana Abraham Kiwane owaba ngomunye wamalucacha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UKiwane wakhethwa ngumoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia loJoshua Mqabukonkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana loSikhwili Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Hero kabuyenziwa ungezwa kuthiwa wena susenziwa angenye indaba uhero uyazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwane yi-national hero kungaze kube kuyenziwa kumbe akwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini but hhayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Omdala umuntu owayelothando olumangalisayo njalo owayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Lala ngoqolo Mthunzi, lala ngoqolo Madikane, lala ngoqolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwane uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labatwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kuningi abe lakho, ulwazi lakho vele luningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hhayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo okukhulu.
Unkosazana Suzan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hhayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto imtaba ebuka izwe leni akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzwethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elonda zaze ufike emzinyathini.
Kusalungiselelwa ungcwatshwa kukankiwane obe lesifo semvukuzane. Ikokeli yabadla lezane uPF kayingaphumele egcekeni ngokupha uNkiwane isicoco seqhawo lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngingukhiphi Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usokuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusaso yokulelo lizwe. Isavunguzane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele ngolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba ithuthu Sokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe uxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kunokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma ufanele abotshwe kumbe hatshe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Nabe ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho bawulandeli ende amazwi wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kule ngabantu ngebhadi ibonile abane isikhathi esiningi umnumzana maye senkingeni maye ezaya ekhodi i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nxa ukuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele lo sikomitsho wamapholisa umnumzana Khehla Sithole kuzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthethwandaba wesekelo sombuso iConstitutional Court ecela ukuthi ufuna kuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesisigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesisicelo yathi uZuma eze emthethwandaba mhla ka-12 uNtulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhla ka-12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lo mthethwandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo olesihlanu. Lindo yenze amapholisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hatshi uZuma ngoba usamele isinqumo seHigh Court ngolwesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo eConstitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethwandaba weConstitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lo mthethwandaba awukaphenduli. Kodwa ngincithi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcitshe ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapholisa abophe umnumzana Zuma amuse ejele kungakatshayi ihola lesishiyagalombili ebusuku lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much, kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthema ingena lapha esikhundleni weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa, bakuba bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula ngenxa yokuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Uzulu weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Tagwiray lohulumente. Untungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intatheli zindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Kutakwashe Tagwiray uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi, kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwiray ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Sentry umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana loTagwiray. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iparlamente kumele ipheke udaba lukaTagwiray lolu kuchaywe iqiniso.
Iparlamente ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. iparlamente yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu loke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganise namakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sithiyaletha ikomishini. Ikomishini izafika ihlale kodwa baza sitshela ukubana konke lokhu kwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngento zonke ezenziwa ngutagrey izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi sikagona.
Utagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekelo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intathu yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDrav Golugarusi Chute impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ebele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu mabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emdlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRatio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Sithokozanga ngoba yithi ebesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheya enjalo ngoba kangaze ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqakathekileyo kodwa yikuba kukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe lele Mozambique asefakwe kusibaya sika group B ndawonye lele Namibia kanye lele Senegal. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekulezibaya ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sika group C. Kuthe ngokungenelisi ukuzodlala kwamaqembu abalisayele Comoros kanye lele Madagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abeku group B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal, kwathi eleZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sikagroup A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela eLesotho nge-3-1 ngolwesibili, kuthi eleSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi eleSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpiye nkululeko bekuviyole Zipra bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu eZimbabwe Warriors libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.